Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekwachiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kucherwa kwemangoda nekambani yokuChina. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana koita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongresi yaro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemizoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekwachiyadzwa mudunhu reManicaland nezuro vakaratidzira uye vakamisa kucherwa kwemangoda nevashandi vekambani yekuChina yeAngen Investments vachinyunyuta kuti iri kungomora upfumi hwemudunhu ravo asi isina zvairi kuitiravo vagari. Vagari ava vaive nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinoshoropodza mashandiro ari kuita Angen mudunhu mavo zvinosanganisira kuti haisi kuremekedza chivanhu chavo, yakaparadza chikoro cheChirafika pamwe nekuti haina kuita nemazvo urongwa hwekuti itange zvakare kushanda. Mumwe wevagari vakaratidzira nezuro vaMoses Mukwada vanoti chakanyanya kutsamwisa vagari ndechekuti kambani iyi iyo yakambenge yamiswa kushanda yakadzoka ichisvikobikisa madzishedoro rechivanhu pasina kugara pasi nevanhu vari munharaunda dzechiyadzwa nemukwada dziri kucherwa mangoda aya. Vanga vachitaridzira ava vanonzi vakarasa doro iri uye masoja ndiwo anonzi akazodzinga vanhu vairatidzira ava. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weAngen Investments vaAmon Mhlanga kanawo Ishe Marange kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi Mukwada waudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vagari vacharamba vachiratidzira kusvika zvavari kuda zvaitwa nekambani iyi zvinosanganisira kuti kambani iyi iite budiriro munharaunda dziri kucherwa mangoda.
Tamuka nhasi vanhu vane kutsamwa kubudikidza nekuitwa kuri kuitwe chirongwa cherutserwe madiamond munzvimbo medu. Nyaya huru yanyaya kuzosimudze kutsamwa kwavanhu ngechekuti Angen kambani iri kuchera madiamonds mwachiyadzwa yakaende kumadzishe kwachief Marange ikaite hurukuro yekubikisa doro rekutipira vadzimu kudzoka kwayakaita futi kuchere madiamond mwachiyadzwa. Saka wakaita kuita kwava madzishe ana chief haana kuita consultation kuvanhu vanogara mumadiamond mining because tagara isusu vanogara mumadiamond madiamond concession tine matambudziko akawanda zvichitwa addressed nemakambani. Saka kupikwa kwedoro kuti gomo rinosewa madiamond ribudise madiamond kuti maChina atore zvinhu zvinoratidze kwetiri tatisi kufara nazvo nekuti isu hatina chatinoona kubudikidza kwekuti wangochera wotove madiamond woenda.
Sei mafunga kuenda kunoratidzira kukambani yeAngen musingaende kunoratidzira kuna chifu wenyu akabika doro?
Chikonzero ndechekuti muno munyika kwedu sekuona kwedu madzishe haana simba kurambire kambani yehurumende. Saka kuende kwache kungavo kupedze nguva kuti totaura nashe akatosumbawo because kuti she arambe nyaya yabva nemakambani akaudzwa ngehurumende tinoona muZimbabwe zvisingaiti. Saka taone kuti patingarambirana nawo kambani yacho inochera chief haana simba ba nekurambire zvirongwa zvinonga zvarongwa ngehurumende.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitange zvagadziriswa kambani isati yatanga kushanda?
Chikurukuru dambudziko tinoda kuti rigadziriswe ngere development munzvimbo murucherwe madiamond. Mukawana izvozvi zvirodhi tiri kufamba nayo yatsakara nemamota anowekotere madiamond aichafambiki zvachose. Munzvimbo medu hamuna kana chinhu chimwe chinobatika chinoratidza kupema kamba na katanga kare kuchere ma diamond. Apana chilu chime chino rati kuti pane chaka buda kupema ma diamond na kuchiru. Saka, tukutafara kwenye kwenye kuti amuna hizi ni ene development ya itwa. Kupema kora fura, uchinjani kwa kwema kamba na rungu uya chitole ma diamond ichenda. Pasina chilu chino ndonge zeka chingaba atuwa cha itwa nge makamba ni uo.
Saka matambiru wa seri newe anjini kurakizira kwa mrugi itao.
Kupenza baka na kataka miri kuti awele minduru isuru chata ina kuita nesu kuti kurati zira pata ita taoneza kuta antisu kufara ni program yao iwo chicha alo kusukuku peba wari kutuwano sitambira taka miri la minduru mambana chinonga tisu kwa zi paka sawane minduru ya kanaka tiluku kone kuchoka kurati zira wakana kuchatisa kuchatike machi azwa kumbacho kuchatike pampana
Mugari wekwa chiazwa wa Moses Mkwada Vari parunare kwa kare kwa chiazwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mwenyanji mwenyaya jezo ufumi zinoti kusakazika na kueta ufumi kuri kukonzero anemitemo ya hurumende isina kujieka. Kuratiza kuipa kwe zinu, Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats yaka zivisa nechitatu kuti mutengo okukwira kwe zinu kana kuti inflation yaka wezera kubapa zikamu zinodarika makumi mashanu nechimwe 51.49% kushika pazukumi zinodarika makumi mashanu nemana 54.49%. Izi zirikuya apo dora remunyika nezuro rakadona nezvikamu zvinodarika zvina kubvamuzana 4.3% pamusika wekutenga nekutengesa mari yekunze we Reserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction System. Nechipiri dora rekuAmerica range rotengeswa nemari inodarika zvikamu mapfumbamwe nemanomwe 1 US dollar to 97.13 Zimbabwean dollars. Shondo la pera dora rekuAmerica range richitengeswa nemadora anodarika makumi mapfumbamwe nematatu 1 US dollar to 93.8 cents. Pa musika we mukoto panova pane mari yakawanda dora rekuAmerica riri kutengeswa nemadora mazana maviri. Nyanzvi munyadze zvopfumi va Oswald Bina vanoti musika we mari we RBZ uri kutatarika sezvo mabhizimisi vasiri kuwana mari nenguva. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadze zvopfumi va Victor Boroma.
Kudonha kwedhora remuZimbabwe pamari inopiwa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe pachirongwa cheauction system kuri mugwara rehurumende maererano nemaonero avanoita ekuti dhora remuno rinofanirwa kunge riine uremu hwakadii. Hurumende inopikisana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamusika mutema iyo inozikamwa separallel market wezana nemasere kana kuti 180 madhora emuno kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica.
Ivo vanenge vachita kuti dhora iri ringe riri pazvikamu zvakaita sei chaizvo.
Maonero avo ndeekuti mutengo uyu unofanirwa kuve pasi pezana inova 100 ichizokwira kusvika iyo pazana zana nematatu kuri 130 munguva inotevera. Kudonha kwedhora remuno kunokonzereswa kunyanya neuwandu hwemari inogadzirwa nebhanga guru remuno uyewo mitemo inosungira vemabhizimusi kushandisa mitengo yakatarwa nehurumende zvinoita kuti vatengesa vatsvake dhora rekuAmerica nemaziso matsvuku zuva nezuva uyewo kuti vakwidze mitengo yezvinhu zvavanotengesa kuti vanhu vakwanise kutenga dhora rekuAmerica pamusika mutema zuva rega rega. Maonero edu ndeekuti hurumende iri kurasira museve kuhondo yaisingakwanisi kukunda.
Zvii zvamunokurudzira kuti zviitwe nehurumende?
Chinodiwa kuita kuti matengeserwo emari yekunze anoitika paauction system aitwe pasina kupindira kwehurumende kuti itare kuti uyu ndo mutengo wemari inofanira kutengwa nayo. Uyewo kutengeswa kwemari iripo kunge kuchiitika zviri pachena, hurumende ichibuda pachena kuti mari iyi ndo iripo ende ndo iyoyo inotengeswa muvhiki iroro, kwete kuti panotengeswa mari inenge isipo ichazowanika kumwedzi iri mberi. izo zvinoita kuti vemabhizimusi vanenge vawana mari vashushikane vakamirira mari dzavo. Hurumende inofanirwawo ndingangoti kudzika mitemo inogara maererano nekushandiswa kwemari mukati menyika, kwete kuti mitemo iyi inochinjwa pese pese kana kuti mwedzi wega wega.
Zvine matambudziko izvi.
Izvo zvinokonzeresa kuti vanhu nevanoshandisa mari nevemabhizimusi vashaye chivimbo nemari yemuno. Zvireve zvinoti kuti vanhu vanenge vasadi kushandisa mari yemuno kana dhora remuno, vanenge vachiona zviri nani kuti vashandise dhora rekuamerica iro rinochengetedza uremu. Ndingangoti ndoo zvinokonzeresa kudonha kweuremu hwedhora remuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU riri kuita musangano waro mukuru kana kuti Congress muBulawayo. Musangano uyu wakatanga nezuro china uye uchapera mangwana muGovera. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaGerrick Katsenga vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanonotswa nekupararira kwedenda reCOVID-19 vachiti nguva yasvika yekuita musangano weCongress uyu kuti pasarudzwe vatungamiri vebato iri zviri pamutemo. Vakatsenga vanoti zvigaro zvizhinji zvichange zvichikwikwidzwa kusanganisa chigaro chemutungamiri webato iri.
Musangano uyu wakatarisira kusarudzwa kwemutungamiri webato rezapo ari kutsiva chigaro chakasiiwa naDr. Dumiso Dabengwa pavakashaya. Isusu sezapo tanga tagara tiri kuenda kuCongress, but takazowanikwa tichikanganiswa kuti tinge tichiita gungano iri nechirwere ichi chatekeshera pasi rose cheCovid 19. But tazokwanisa kunge tichibudirira kuti tinge tichiita gungano irori pamazuva andataura iwayaya.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndezvipi? Chii chikuru chamakatarisira kubuda muCongress yenyu iyi?
Bato redu rezapo rakatarisira kusarudza mutungamiriri webato pamazuva matatu iwaya andataura, uyezve pachawanikwa pachigadziriswa nyaya dzinoita nepolisi direction yemusangano. Saka maprovinzi achawanikwa achitaura nyaya vachigadzirisa mapolicies emusangano, uyezve vachawanikwa vachigara pasi zvekare kuti vaongorore kuti iyo constitution yemusangano yebato redu rezapo pane here pairi kuda kunge ichigadziriswa pasina kumira zvakanaka. Saka zvese izvi zvichawanikwa zvichiitwa pamazuva matatu andataura iwaya, nenhau kuti tuda kuti iyo constitution yedu iwanikwe ichivandudzwa.
Zvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvipi?
Pazvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvakaita seizvi. Takatarisira kuti pachakwikwidzwa pachigaro chemutungamiriri webato uyo watinoti president of the party. Pachawanikwazve pachiwanikwa pachikwikwidzwa pamutevedzeri wemutungamiriri webato uyo watinoti vice president. Uyezve pachawanikwa pachikwikwidzwa zvekare chigaro chamabharani mukuru webato uyo watinoti secretary general. Uyezve pachazowanikwazve pachikwikwidzwa chigaro icho chatinoti icho cha national chairman, and tozoona kuti pakupedzisira pacho pachakwikwidzwa pachigaro chemubati wehomwe yemari yemusangano uyo watinoti isusu treasurer general. Ava vashanu ava ndivo vachawanikwa vachikwikwidzwa paCongress. Chazowanikwazve paine kukwikwidzwa kuchaitwa pane mutungamiriri wevechidiki watinoti isusu ZAPU Youth Front. Tozotiwo madzimai vachawanikwa vachikwikwidzanazve kuona uyo achange achitungamirira bato redu remadzimai ratinoti isusu ZAWU. zao zvichireva bato redu isusu remadzimai muzapa
vakatsenga vangani vachange vachikwikwidza kuva mutungamiri webato rezapo uye ndivanani
vachakwikwidza chinzvimbo chemutungamiri webato redu rezapo takatarisa isusu kuti tine vatungamiriri vana pari zvino tina comrades Bangilizwe Michael Ngomo vachawanikwa vachikwikwidza pachigaro chemutungamiriri webato tina comrade Strike Mukandla vanova ivo sector general pari zvino varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare tinowanikwa paina comrade Bernard Magugu vari kuwanikwazve vachikwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare tozoti tina amai Stembiso Mupofu varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika saka tiri kuti pavana ivavava ndipo pachabuda mutungamiriri webato
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaDerek Katsenga vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. United Nations amai Alena Dohan avo vanga vari munyika kwemazuva gumi adarika vachiongorora nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumalirira vanokurudzira Zimbabwe kuti iite nhaurirano dzechokwadi nenyika dzakatemera zvirango nechinangwa chekuti zvirango izvi zvigobviswa Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia, Canada neSwitzerland pamwe nesangano reEuropean Union hazvisi pamutemo. Amai Dohan vati zvirango izvi zvakanganisa veruzhinji muZimbabwe mukuwana chikafu, utano hwakanaka, dzidzo, mvura yokunwa yakachena nezvimwe. Amai Dohan vati zvirango izvi zvinotyora kodzero dzeveruzhinji uye vatiwo zvirango izvi zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vatize munyika vachienda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro asi amai Dohan vakurudzira kuti hurumende yeZimbabwe iite nhaurirano nenyika dzakaisa zvirango izvi avo vakurudzirawo kuti muZimbabwe mutevedzerwe mitemo pamwe nekuita nhaurirano dzechokwadi pakati pehurumende mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika vakurudzirawo America kuti isiyana nekushandisa mutemo wezidhera vachiita hufambirano nechisungo chenyika dzepasi rose chinobata nyaya dzekodzero dzevanhu cheInternational Covenant on Civil and Political Rights. Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati vane chivimbo chekuti nyika dzakaisa zvirango izvi dzichazvibvisa.
Hazvifani kutora nguva uye danho rokutaurirana iri ragara ritoripo kare. Munotondera imi kuti vamunangagwa vachipinda mumasimba muna 2017 vakauya nedonzo reengagement rokuti ngatikurukurireni ngatitauriranei nenyika dzakativenga nenyika dziri kutiitira utsinye nezvirango zvoupfumizvi takatarisana nekubviswa kwazvo ndo pakatanga dare reengagement.
Asi nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vati havaona nyika idzi dzichikurumidza kubvisa zvirango izvi vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamwe neuori hwapfunya chisero munyika. Vachinyora padande mutande ravo retwitter nhengo yekomiti inoona nezvinoitika kunze kwenyika mudare resenati muamerica vajames rish vatiwo Zimbabwe iri kuswera ichiimbira mugaba kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekumisa nyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu vakakurudzira kuti Zimbabwe ivandudze nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu 72 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose uchingori pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu 4,675 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 132,818 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevaviri 3,293,882 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 2,574,836 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Financial Gazette rinoti kudonha kweuremu hwedhora rezimbabwe kuri kuitika kuchabatsira kumutsidzira zvehupfumi munyika munewsday masangano anomirira vagari vemumaguta munyika kana kuti resident associations abvumirana kubatana pamwe chete mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota pamwe chete nokurwira kuti mitemo yesarudzo ipindudzwe munewsday makare hurumende inonzi haina kubhadhara varairidzi mari yavo yemihoro yemazuva avasina kuenda kumabasa vachiti havana mari yekuendesa kumabasa mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reeducators union of zimbabwe vatafadzwa munoda wafa vanoti vamwe varairidzi vange vave nemwedzi gumi vasina kubhadharwa yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
indoitwa tendai musengo ndikutaura ndiri muharare munoro nyaya iri kuitika yekuti mapurisa ehurumende aya ekungoti kukarovana kukaungana vanhu vembc ivo vanenge vachipindira vachiita zvavari kuita vachirova vanhu kana vanhu vembc mayuta akarohwa sezvaakaitwa nedzuguru monzizvo akarohwa avasunge vanhu vezampiev ndo matangiro akaita nyaya dzakatanga kuitika pa 2008 vanhu vaingorohwa uchiti wakanoripota kumapurisa hakuna kana mupurisa aisunga nyaya dzangu dzichitsvaya ikakutsvaya ikoko asi vanhu vachidimurwa maoko nevanhu vezampiri ndozvaakutotanga izvozvizvi ende vanhu vaizvitungamirira ndivo vamwe chete varipo vana vamunangagwa ivavo saka nyaya iyi dai vaimira iyi nokuti nyaya iyi ine ropa rakawanda mukati ishi dai vaimira please sadhaki ndoichatokumbira kuti ipinde munyika medu
baba vari kutaura kuti vanhu verudzisi vari kupiwa mayunifomu ezanupiefu achipekwa unorova vanhu zvine sense here zvinotaurwa nemunhu mukuru vangaende kunorova vamunhu vamwe vavo vachivatema nematemo ngavakutaurise zvinonzi vanhu vakuru saka vachembera ngavachiregerwa vanhu vachashamisa vatoni nekuza vasoziva zvavari kutaura munhu wemdc angapfeke nomo unoponda mumwe wake zvinoshanda izvozvo
kwazivai kwazivai vestudio seven ndinoda kuti kune maovheterero rambai makashinga rambai makashinga mupuhwe mugo wenyu uye murambe mwakazembera kupati yenyu yemakarwira tinotenda zvangu
tinotenda vana mukoma tanonoka wande ana mukoma junga kandimere ndinotenda nekasaundi kamakadzosa kayakembira panguva yaya yevanhu vanotaura zvavanofunga paipa paipa isusu tinoita zvesound engineering saka tinotonyatsonzwisisa kuti izvi zvofamba sei saka zvazvisingachanzwiki kuti vanenge vaitaura munhu saundi inenge yakavharira saka tinotenda hedu noti namkoma vaya vakazotaura mukagadzirisa. Aiwa tinotenda tisu atsigiri venyu. Ndini Sims Brown zvishavane.
Masikati akanaka, masikati akanaka muZimbabwe. Mese vanamukoma tananoka, vanamukoma Jonga kachimire. Ndakangobatikana zvangu nemashoko akatarwa neuyo Zanu PF uyu. Anoti kwai hanzi veMDC ndo vanopfeka ma t-shirt eZanu PF kuti zvinzi Zanu PF iri kukonzeresa kwese kwese kunoenda chamisa. Tinongoziva wani vachisunga kana kuri kuti vanhu veMDC. Saka kana zvavakazviziva vakadii kundosunga vanhu ivavo, ndopane mubvunzo wangu, ndopane mubvunzo wangu ipapo. Vakadii kundosunga kudai vanga vachiziva kuti havasiri vanhu vavo vechi veZanu PF. Asi kungoti zvinoitwa neZanu PF hazvina kumira mumusha, asi hazvapa dhuze hazvo kupera, ndatenda zvangu.
Vana veZimbabwe makadii kuti tizive nezvemasanction kuti anoafekta Zimbabwe. Ngavasiye chigaro 2023 kana kuti ngavamupe izvezvi tibve tazoziva kuti shuwa masanction aya akapuwa Munangagwa nesuwo veMDC anotirwadzisa. Saka ngavasiye tive nechokwadi chekuti masanction aya anovava tese. Asi kuziva kwangu hanhero ako neuizvi.
Ndiri Gudo, ndini Gudo, ndiri pano paRustenburg, South Africa. Ndinoda kutaurawo maererano nezviri kuitika munyika yedu. Ivo vamunangarwa kana vasina chavanovhunduka neZanu PF yavo, sei vachibhuloka mukomana pose paanoenda kumarali napose paanenge achiti asangane nevanhu. Kuvhunduka chatikwatara hunge unekaturike nevavo vamugwadi. Uyo mugwadi unongowawata. Uchazoona kuti Zanu PF haina basa naye sezvakaitwa kudzai. Kudzanai uyu waimbova ningiri wemayute Zanu, wakazodzingwa 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 mazuva vamugabe orohwa neami wokutaura kuti Zimbabwe nami is like saravhesho nami. Ndo zvakafanana namugwadi uyo unongotaura zvaanoda kungorotomoka.
Dzange dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeFacebook yakazivisa nezuro kuti yachinja zita rayo kuti ichizivikanwa nezita rekuti Meta. Izvi zvinonzi zvaitwa kuti kambani iyi isasvibiswa zita rayo nebazi rayo resocial media rinonzi Facebook. Bazi resocial media iri reFacebook rakatarisana nematambudziko mazhinji ayo anokonzera kuti Facebook ishorwe nevanoishandisa vazhinji pasi pose. Kambani iyi yati vanhu havachakwanisi kupatsanura pakati pekambani yeFacebook nebazi rayo resocial media reFacebook. Naizvozvo vaona zvakakodzera kuchinja zita rekambani iyi sezvo ine zvimwe zvizhinji zvainoita kunze kwebazi rayo resocial media inonziwo Facebook. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vekwaChiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kuchirwa kwemangoda nekambani yekuChina yeAnjin Investments. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana kuita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongresi yaro muBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moshera zvakanaka.